Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wesvondo mbudzi 15 2020 makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC ndichiti ezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Meya weHarare vaJacob Mafume votaura nezvedambudziko remvura muguta. Masangano evarairidzi oshora gurukota rezvevashandi vaPaul Mavima nekuda kunyima vamwe vavo mari dzemabonus. Blessing Chitapa akaberekerwa muZimbabwe osimudza mukombe wemakwikwi ekuimba kuBritain kana kuti The Voice UK. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika uhwo hwainge hwamboderera kusvika pazana nemakumi matanhatu nemana kana kuti 164 musi wa12 Gumiguru hwatanga kukwirazve zvakanyanya. Nemusi wemugovera bazi rezveutano rakazivisa kuti vanhu makumi maviri nemumwe vakabatwa nechirwere cheCOVID-19 munyika uye vose havana nhoroondo yekushanya kunze kwenyika. Izvi zviri kureva kuti vanhu vachiri kurwara nechirwere ichi vave mazana mana nemakumi matatu nevatatu kana kuti 433. Mubulawayo ndimo mune vanhu vakawandisa vari kurwara pari zvino vanosvika zana negumi nevatanhatu. Harare iine makumi manomwe nemumwe. Matabeleland South iine makumi matanhatu nemumwe. Matabeleland North iine makumi mashanu nevatanhatu. Uye dunhu rine vanhu vashoma shoma vari kurwara iMashonaland West ine vanhu vasere. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere ichi hwasvika pazviuru zvisere nemazana manomwe nemakumi masere nematanhatu kana kuti 8786. Vanhu vapora kusvika pari zvino vave zviuru zvisere nemakumi mapfumbamwe nevatanhatu kana kuti 8096 mushure mekupora kwevanhu vasere nezuro. Vanhu vafa nechirwere ichi kusvika pari zvino vave mazana maviri nemakumi mashanu nevanomwe kana kuti 257. Izvi zviri kuuyawo apo nyika dzakawanda pasi rose kusanganisira Britain, France neAmerica dziri kutiwo uwandu hwevanhu vari kutapurirwa chirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanyisa. Mukuzeya nyaya yekukwira kwehuwandu hwevanhu vobatwa zvakare nechirwere cheCOVID-19 ichi, tabata nyanzvi munyaya dzezveutano uye vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida.
Dambudziko ringangoitika pane ramangwana nenyaya iyoyo yekusapfeka mamaski nderekuti tichaona sezvataa kutoona kuti pambenge paakuratidza kuti kutachiona kana kubatwa kwevanhu utachiona weCOVID-19 kwava kudzikira. Taakuona manambas aya kana uwandu hwacho hwakutanga kukwira zvakare. Saka sezvatinongoona kune dzimwe nyika, kunana Europe, kunana America, kunana Asia, kuti uwandu hwevanhu vari kubatwa neutachiona kweCOVID-19 huri kutowedzera. Pamwe kutodarika kutanga kwawakaita pamwedzi yokutanga yegore.
Semaoneri enyu Dr. Maida, chii chiri kupa kuti zvinhu zvidai?
Vanhu vanoita sevanovarayirwa kufunga kuti zveutachiona hweCOVID-19 kana kubata kwahwanga huchiita vanhu hakusisina. Ndizvo zvichaita kuti utachiona ihwohwo huye huite chiverevere huchipinda hwotangazve.
Kurudziro yamungapa senyanzvi munyaya dzezveutano ndeyekuti kudii?
Kurudziro inongovapo ndeyekuti nyaya yekupfekwa kwemamaski achipfekwa zvakanaka sezvinotarisirwa kana kuti sezvingakurudzirwa. Nyaya iyo yokusanitaiza maoko, kutorwa matemperature zvikuru, kugeza maoko nesipo pagungano kana kuti patingati papublic. Ndozvinhu zvatokurudzira zvikuru kuti ngazvirambe zvichienderera mberi. Vanhu ngavasavarayirwa, vanhu ngavasarelax.
Ko iyo nyaya kuti vanhu vambo kwanisa kufamba famba mushure mekumbonzi vagare mudzimba kana kuti lockdown iya kuri kukonzerawo matambudziko akaita sei?
Kungosangana kuri kuita vanhu vachibva kunzvimbo dzakasiyana siyana, vachibva kunyika dzakasiyana siyana mukufambidzana imomo. Vanosangana kana madhorobheni pamisika mumigwagwa imomo pane dambudziko rinokwanisa kuwanikwa pakutatapurirana nechirwere kana nautachiona hweCOVID-19. Saka zvinokurudzirwa zvikuru kuti vanhu vasava nekuvarairwa pamusoro pechirwere cheCOVID-19 sezviri kungoonekwa kune dzimwe nyika kuti chatodzoka zvine simba.
Nyanzvi munyaya dzezveutano uyo vakambova mukuru wechipatara chechitungwiza Dr. Enoch Maida vari parunare muHarare. Zvichakadaro, mashoko atumirwa Studio 7 neAfrican Union achibva kuAfrica Centers for Disease Control and Prevention anoratidza kuti vanhu vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muAfrica. Vanhu vafa vasvika zviuru makumi mana nemanomwe ane zana nevana kana kuti 40,104. Vapora vadarika mirioni imwe chete nezviuru mazana matanhatu kana kuti 1.6 million. South Africa, iyo ine vanhu vave kuda kusvika zviuru mazana manomwe nemakumi mashanu kana kuti 750,000 vabatwa nechirwere ichi, ndiyo nyika ine vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi muAfrica yose. Uwandu hwevanhu vabatwa nechirwere checoronavirus pasi rose wadarika mamirioni makumi mashanu nemana kana kuti 54 million. Johns Hopkins University yemuAmerica iri kuongorora kupararira kwechirwere ichi pasi rose inoti muAmerica ndimo mune vanhu vakawandisa vabatwa nekufa nechirwere ichi. Vafa muAmerica chete kusvika pari zvino vanodarika zviuru mazana maviri nemakumi mana nemashanu kana kuti 245,000. Vabatwa nechirwere ichi vave kuda kusvika mamirioni gumi nerimwe kana kuti 11 million. Pasi rose vanhu vafa nechirwere ichi vanodarika mirioni imwe chete nezviuru mazana mapfumbamwe kana kuti 1.9 million. Asi vapora vachidarika mamirioni makumi matatu nemashanu kana kuti 35 million. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo ine chido chekugadzirisa dambudziko remvura asi mari yacho ndiyo iri kuita shoma. Masangano akawanda evagari anosanganisira recombined Harare Residents Association neHarare Residents Trust ari kuchema-chema kuti zvirwere zvinogona kutanga kupararira muguta zvakanyanya nekuda kwekushomeka kwemvura. Mukuzeya nezvedambudziko iri, tabata vaMafume.
Dambudziko raramba ratinamira, asi tiri kugadzira dambudziko remvura kuviri. Takataura nehurumende kuti tigadzire budget redu tikwanise kuchaja atinotiwo macost recovery charges. Hatokwanisa kuti tiwane mari yatiri kushandisa kumachemicals tichiibhadhara, tokwanisa kuibhadhara. Takatarisawo kuti tione kuti mvura iri kurasika papi. Pane mapampa tichagadzirisa Warren Hills Control.
Zvingabatsira sei izvozvo?
Tikagadzirisa mapampu iwavo tinokwanisa kupusha mvura kunzvimbo dzakawanda. Tichatarisawo nyaya yekuti vanhu vobhadhara sei mabills avo, nokuti inongori 25% iri kubhadhara mabills. Saka tichange tichiisa masmart meters anenge ari iwo prepaid kuitira kuti munhu nemunhu abhadhare mvura yaari kuda kushandisa isina kuwanda, achiziva kuti akashandisa yakawandisa zvisina maturo ichapera.
Asi vamwe kavanoti kupedza dambudziko iri kungochera madhamu manyowa, nekuti relegichivero iri rinenge rakasviba zvakanyanyisa zvekuti kuchenesa mvura yacho kwakutodhura.
Ai, madhamu ndo nyaya yandiri kungoimba zuva nezuva. Tavasure nekuvaka kunzvi dhemu, tavasure nekuvaka musami dhemu, tavasure nekuvaka muda dhemu. Zvese zvatiri kuita iko zvino kungotenga nguva kwechinguva chidikidiki. Ndakumbira ofisi yavaJulai Moyo, ndakumbira maofisi emavice president, ndakumbira naiyo ofisi ya president nenyika rese tekeshe kuti aiwa ngatichivakai madhemu pachine nguva, ngativakei madhemu.
Iro guta renyu rakapedzisira kuvaka dhamu rini?
Munoziva dam rakava kwa Harare rakapedzisirwa kuvakwa 1976. Zvokwadi kubva 1976, 40 years tazvisunungura tiri kutadza kuvaka madhamu. Ngatirongekei, ngativakei madhamu kuitira kuti tiwane mvura yekumwa sevagari vemuguta reHarare.
Muri kukwanisa kuona here mari yekutenga mushonga wekuchenesa mvura kubva kuRBZ?
Mari yekutengesa mishonga yekuchenesa mvura iri kunetsa nekuti hatiwani isusu foreign currency nokuti tinonzi tinotenga kucomplex. Uyezve mari yatinogadzira ichiri kubhajeti ye 1:1 haisi kukwana. Saka mari yekutenga machemicals imari iri kunetsa. Tinofanirwa kukwidza macharges kuti tinge tichiita yatinoti cost recovery. Taita iyoyo tokwanisa kutenga machemicals nokuti hatikwanisi and hatingakwanisi kurarama nekukwereta kana kupuwa mari ne central government panyaya yemvura.
Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vari parunare muHarare. Masangano anomirira varairidzi anoti PTUZ nere Atuz ari kushora zvikuru gurukota rezvevashandi vapo mavhima nemashoko avo ekuti varairidzi vasiri kuenda kumabasa vachanyimwa mari yavanotambiriswa pamwedzi uye mabonus. Vamavhima vaudza bepanhau reSunday News kuti vePublic Service Commission vanga vachinyora mazita evarairidzi vasiri kuenda kumabasa. Hatina kukwanisa kunzwa kuna vamavhima mbune sezvo vanga vasati vapindura mubvunzo watavatumira. Asi Zimbabwe iri pakati pekuongororwa neAmerica nenyaya yekutyora kodzero dzevashandi zvichapa kuti ikabatwa nemhosva ibviswe panyika dzinokwanisa kutengesera zvimwe zvinhu kuAmerica pasina muripo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutungamiri wePTUZ Dr. Takamafira Joe.
Zvinotaurwa navamavhima kuti varairidzi vanenge vasingazopiwi mari dzavo dzapamwedzi pamwe chete nebhonasi kana vakatadza kudzokera kubasa hazviinderani nemutemo weLabor Act neConstitution yedu yemuZimbabwe uyezve nemutemo unoenderana nevashandi pasi rese kana kuti watinoti ILO conventions.
Asika vamavhima vari kuti varairidzi vari kuramba kuenda kumabasa.
Vamavhima vanofanira kuziva kuti hakuzvi kuda kwavarairidzi kuti vasaenda kubasa. Asi varairidzi vakato incapacitate kana kushaiswa simba rokuti vaende kuzvikoro na employer kana government wakarijisa mari dzavo idzo dzaiva 550 US kusvika pa 40 US.
Zvino poitwa sei kana hurumende ichiti ngaivhiwe varairidzi vachiti ngaisavhiwe?
Zviri kuhurumende kuti ikapasitete varairidzi vakwanise kuti vaende kubasa. Saka zvokuda kunyima varairidzi mari dzavo dzepamwedzi uyezve nebonus hazviindirani nemaringe ekubata vashandi zvakanaka. Vamavhima vanofanira kuti vazive kuti 40 years after independence hati expect kuti vadzokere kunana master in 78 idzo dzaiti muemployer unongoita zvaanoda nevashandi.
Ko chii chinozoitika kana mukaita nhaurirano asipoita mangange seatiri kuona?
Kana tichiita nhaurirano tikatadza kuwirirana tinoita inonzi deadlock. Taita kuna deadlock uku tinoindisa nyaya kuarbitration. Arbitrator oarbitrator zvaanenge ataura ndo zvinozotisunga isu tiri vaviri.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takawafira Joe vari parunare mumasvingo. Mashoko ava Joe atsinirwawo nemunyori mukuru weAtuz vaRobson Chere.
Hatitambiri mashoko aya asi tinoda kutoti tiudze hurumende kuti inge ichikoshesa nyaya dzenhaurirano. So ndotinora tiri kupinda tiri kusangana nenhengo dzeofisi yekwapurezidhendi mutungamiri wenyika yamunangagwa tichange tichitaura nawo. Nyaya yemuhoro inyaya yakakosha. Varayiridzi vedu varifanira kuwedzerwa muhoro tisvika pa$520 yatakawirirana iripo yatakanyorerana pasi. Uye kana tichita nhaurirano dzofanira kunge dziri nhaurirano dzine kunzwisana mukati.
Saka munenge muchida kuti zvifambiswe sei chaizvo?
Nyaya dzemasalari inyaya dzinotaurirana mukati tichitarisa maringe nebumbiro redu kuti vanomiririra vanonosangana pamwe chete nemaemployer edu wanga vachitaurirana, kwete kuti rimwe divi ndo rinouya richingotaura kuti zvakati rimwe divi risina kunge richitaura.
Saka mchaita sei vakaramba wakatsika madziro?
Kana vakaramba wakaoma musoro, isu takatomirirwa uye tiri ready kuti tinge tichienda tichitora nyaya tichiisa kumatare edzimhosva. Asi tiri kusangana nawo svondo rinori tichizwa kuti iwo mafungiro awo uye tivaudzawo patimire. Kunyange zvikanga vati zvondipati zvino vashandi havasi kuwanisa kupiwa mari nekuti havasi kuenda kumabasa. Vashandi mari yavari kuwana haisi kuwanisa kunge vachienda kumabasa nekuti idoko, hasi kuzoita kuti vavhundutsire vanhu, hasi kuzovhundutsira vanhu kuti vadzokere muzvikoro, asi kuti nyaya yekugadzisa nyaya yemuhoro yavo ndoichaita kuti vanhu vaende muzvikoro.
Munyori mukuru weAntuzi vaRobson Chere vari parunare muHarare. Chizvarwa cheZimbabwe chinogara kuBritain, Blessing Chitapa, ane makore gumi nemasere ekuberekwa, nezuro akawina makwikwi ekuimba eThe Voice UK. Chitapa, uyo anogara kuDudley kuWest Midlands, akaimba nziyo dzinosanganisira kaRobbie Williams kanonzi Angels nekaJames Bay kanonzi Hold Back the River makundano ekupedzisira. Muimbi uyu akatotsigisa kambo kanonzi Angels aka, uye vanhu vanokwanisa kukanzwa nekukatenga. Makwikwi aya akambomiswa kwemwedzi minomwe nekuda kwekupararira kwechirwere cheCOVID-19. Vanhu ndivo vanovhota pamakwikwi aya kusarudza anenge akunda kudarika vamwe vose. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vemuCameroon nezuro vakacherechedza zuva revanorwara nechirwere cheshuga kana kuti World Diabetes Day. Paine kurudziro kubva kunyanzvi munyadze zveutano kuti vari kurwara nechirwere ichi vadzokere kuzvipatara. Vanhu vazhinji vari kutya kuenda kuzvipatara nekutya kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 icho charura pasi rose. Zuva rechirwere cheshuga rinocherechedzwa musi wa14 mbudzi wega wega, uye nyanzvi munyadze zveutano dzinoti vanhu zvikamuma masere kubva muzana munyika yeCameroon havatozive kuti vari kurwara nechirwere ichi nenyaya yekusanovhenekwa. Mutungamiri wedunhu reTigray muEthiopia vaDebrecion Gabriel Michael vanoti mauto avo nezuro akakanda zvombo muguta guru reEritrea Asmara, apo dunhu iri rave nekusagadzikana nekuda kwekurwisana. Dunhu reTigray iro rinoti riri kuda kuzvimiririra riri kurwisana zvakare nehurumende yemuEthiopia. Dunhu reTigray riri kupomera Eritrea mhosva yekutumira mauto muEthiopia kuzobatsira hurumende, asi Eritrea iri kuramba mashoko aya. Zvuru nezvuru zvevatsigiri vemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump zvakafuura muguta guru renyika iyi reWashington DC nezuro, zvichiratidzira kusafara nekwazvinoti kubirirwa kwesarudzo dzakaitwa musi wa3 mbudzi, kunyange hazvo pasina umbowo hwakati tsvikiti hwekuti sarudzo idzi dzakabirirwa. VaTrump vebato remaRepublicans vari kuramba kutambira kuti vakakundwa navaJoe Biden vebato remaDemocrats. VaTrump vakadarika kaviri nepairatidzira vanhu ava, asi vamwe vanopikisa vakaratidzirawo zvakapa kuti paite mhirizhonga pazvikwata zviviri izvi. Munhu mumwe chete anonzi akabayiwa nechombo chisina kutaurwa, uye vamwe vanhu makumi maviri vakasungwa, mapurisa maviri akakuvara. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, 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 mhuri yeZimbabwe, ndinomugamuchira muchirongwa chedu chevechidiki. Chandinokupakurirai svondorega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro naMuzvare Ruzivo, mukuru wesangano reKukaya Foundation Youth Development Initiative. Tiri kuzeya nyaya yezvechirongwa chavari kupakurira vechidiki vanobva munyika dzakasiyana-siyana dzemuSouthern Africa. Rezivo ndino mukamuchira muchirongwa.
Tiudzeiwo zvizere pamusoro pezvesangano renyu iri.
Waita basa Mike. Kukukaya Foundation tine vimbo yekuti vana vakabatsirwa kuziva kwavari kuenda kubva vachiri kuchikoro vanokwanisa kuzo vane budiriro yakanaka. Saka tikutarisa vana vane makore 13 kusvika pa18 kuti tikwanise kuvabatsira nekuvaratidza kwavangade kuenda kuti angave mabasa api avaroda kuzoita zvingava zvipi. Saka zvinhu zvakadaro ndozvatichikuedza kufamba nazvo pakukaya Foundation Youth Development Initiative.
Tinoona zvirongwa zvizhinji kazhinji vanotsvaga vanhu vakati kurei. Zvii zvakaita kuti musarudze kuda kubatsira vechidiki ava vane makore 13 kusvika pa18?
Zvizhinji zvinoitika zvinoitwa nevana vati kurei, asi pazera iri pfungwa ndopadzinenge dziri pekuti munhu ari kuda kutonzwisisawo kuti ari kuenda kupi uye achaita nezvei. Isusu takaona kuti zvakakosha kuti vana ava kuti hunge achada kuita makanika, hunge achadaita mukuru wenyika kana chii chaari kushuwira, tigare pazera iri takwanisa kufambirana, akwanisawo kugara aziva kutaudzirana nevanhu venyika dzakasiyana siyana.
Ndakaverenga padande mutande kuti chirongwa ichi chichange chichibatsira vechidiki vanobva kunyika dzakasiyana siyana muSouthern Africa. Tiudzeiwo zvizere.
Chokwadi tine Angola, Botswana, Comoros, DRC, Eswatini, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mauritius, Mozambique, Namibia, Seychelles, South Africa, Zambia neZimbabwe. Asi sekuziva kuti chirongwa chedu chiri mugore rekutanga, zvinogona kuwanika kuti nyika dzese dzatiri kutarisira kuti dzinge tine vana varimo dzinogona kutadza kuve dzine vana vacho vachikwanisa kutibata pagore rinori rekutanga. Asi wese anenge auya padande mutande achiti ndichange ndichida kunge ndiripo achapuwa mukana wenyika idzodzo wokutozogara pasi toona zvavanenge vanyora vachiti ndinodzani, ndinobvepi, ndinoita nezvakati. Vanenge vakwanisa kupinda pane nyika dzese idzodzi tichange tichifambidzana navo, tichivabatsira, tichivakurudzira kuti vasvike pavanofanira kunge vachisvika.
Ndaa ndichikumbira kuti mubva maendera mberi muchititsanangurirawo zvizere pamusoro pezvirongwa zvichavabatsira.
Chekutangisa ndechekuti kwemavhiki masere tinenge tichivapa dzidziso. Dzidziso iyi tichange tichiita ipo padande mutande, tichange tichionana navo. Asi kuti pamavhiki iwawo masere tiri kuona ne vana vacho kwavari nekwavari kutibata vari kuti tinogona futi kuita mukana wekuti tinogona kutenge tiripo panzvimbo kana imwe nzvimbo ikaita vana vakati o vekuti tinogona kubatanidza zvese zvepadande mutande nezvekunge tiripo panzvimbo. Tapedza kuva padzidziso iyoyo inovabvunza kuti ndivo vanaani vari kuenda kupi, tichange tichizoona kuti mumwe nemumwe rwendo rwake rwakananga kupi, toedza kuvabatsira nerwendo rwavo. Tichaita vamwe vanhu vechikuru vabudirira mumabhizimisi, nevanenge vabudirira kana mune zvekuimba, nevanenge vabudirira kana mune zvematongerwo enyika. Zvichienderana nekuti mwana ari kuda kuenda kupi, vanozokwanisawo kufamba navo vachivaratidza kuti zvinofamba zvakadai.
Zvipete hedu hurukuro yedu. Ndanchikumbira kuti udze vateereri zvichange zvichidikana kuitira kuti munhu ave nhengo yechirongwa ichi gore rinouya, uyezve kana vachida kuwanawo ruzivo ruzhinji vanokubatai sei?
Zvinongodikana ndezvokuti unge uve makore 13 to 18, wobva munyika dziri muno muSouthern Africa, uchikwanisa kunzwawo chirungu, uchikwanisa kutaura, and then panozodawo futi kuti unge uchizikamwa kuti munharaunda uri kuitawo zvinhu zvakanaka here, zvakaita sei, kana kuti kuchikoro wakasarudzwawo here kuti uite anotungamirira vamwe pachikoro. Chikuru chinenge chichidiwa ndechemunhu ari kuda, ane shungu, ari kuda kuva achiita zvinhu zvakanaka pamberi apo. Musi wa21 mwedzi uno waNovemba ndipo pachazovhara maapplication, tozokwanisa kuvazivisa kuti vapinda mukukaya Foundation Youth Development Initiative ya2021 ndivanani.
Aiwa muri yeZimbabwe, ndoda kutora mukana uno kutenda ruzivo nekupinda muchirongwa. Nguva ndiyo yadyanana, tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei pano pane fenyuro yeStudio 7 vhiki rinouya nemusechipiri pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Mike Hove, muri yeZimbabwe. Bye-bye!
Tinotenda zvikuru Mike. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nhau dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vatereri, ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chezvechitendero. Nhasi izuva renyu rekutipa pfungwa dzenyu munyaya dzezvechitendero.
Chirongwa chenyu ndakanyatsochinzwisisa pamusoro pokutenda, pamusoro pebelief yatinayo. Ini chandanyanyofarira munhu waMwari ndechekuti mayatsonditsanangurira pandaive ndine maquestion mark ndisati ndanyatsoziva. Mataura mukati chinonzi kuguma kwenyika kunogona kuri kuguma kwekuti inyama chete yaparara asi mweya wako uripo. Saka hatingati kuguma, asi nekuti basa rako kana waita basa rakanaka nekumusoro kudenga tingane pamweya wako, basa rinoramba rakangonaka. Mabasa ako andamba angori newe. Kana waito zvakaipa chiro nyama ikaparara mweya unongoriwo nemweya tichina yako iyoyo. Tanzwisisa chaizvo zvokuti matura mukati hapana chisingagumi. Ichoyo chiri chokwadi zvakare, nekuti mukatarisa kuti vamwe vanhu vanga vari maheteni vachikura asi unozoona kuti vachembera vaakuchitanga kutendeuka. Inhau yekuti hapana isingagumi zvechokwadi. Mweya waMwari unogara uchingotendera muvanhu, asi isu vanhu tisi tinoignora.
Zvechitenderwapo taumbozva kuti apa pakati penhau yekuna mata iyi munhu paanofa pane chinoratidza here pakufa kwemunhu kana kuti pakuvigwa kwemunhu kuti auyu munhu sezvo anga ari mutende asi kudenga ukasvika kana kutanzvika kana kuti uyu haazvinenge zvakona zviripe zvinoratidza pakuviga munhu zvekuti inobva munhu wese nemasenyama anobva angotoona kuti mana matiratira munhu mana matiratira kuita plasi chinodiwa kachinoita kuti munhu aende kudenga chinonyatsokudiwa chaicha chinonzi chii akangogona ichocho choita kuti unde kudenga chii
makadini makadii pano pachitendero. Ini ndinofara zvikuru nekudzidzidzisa kwamunoita pabhaibheri. Ndinofara zvikuru tinoitwa Costa Ephraim Rugadza paPretoria apo pajubiki
vahwande. Tinotenda nechirongwa chenyu chezvechitendero. Ini ndinobvumirana nawo mufundisi wataura wachiti nyika kuguma kwenyika ichaguma zvekutoparadzwa. Nazvino ndizvo zvakanyorwa mumagwaro eBhaibheri kuti nyika ichaparadzwa newakaipa vayo, and then vatsvene vachazotorwa vakaenda kunogara naMwari, asi vakaipa vachapfuura nazvo vachaparadzwa kamwe chete nazvo. Ndinotenderana nawo mufundisi wabva kutaura zvekuti kufa kwemunhu ndiko kuguma kwenyika. Mumagwaro hatina patakazviona zvakanyorwa.
Ini ndiitwa tichaona muchine bamba Northwest South Africa. Baba vataura zvakakura chaichai, vataura chokwadi pamusoro penyaya yeend time yekuguma kwenyika. But pane pandisina kuona zvakagutsikana panonzi kushaika kwemunhu handi kuguma kwenyika. Ipapo ndiropikisanapo kana munhu atoshaya ashaika uyaya vatu neparguva pacho totonyora kuti rest in peace, kutaridza kuti mweya wakwe une kwaunonga wakazorora kwatinofungidzira kuti ndokwaanonga uriko achirarama. So nyika yako inenge isati yaguma. Kana vanoita zvechivanhu chaizvo vanotondosvika papa kuti tamudzora kumusha uitwa zvinoitwa ipapo, kuri kudzora mweya uya futi wavanotaridza kuti unorarama. So kufa kwemunhu hakusiguma.
Ini ndinoitwa Madzibaba Dekonejias. Nhau yangu yanga iri yekuti panyaya dzechitendero panoda kuti zvikuru sei vanhu vatendi tigone kunzwisisa chinonzi Bhaibheri, tigone kuteerera Bhaibheri nemazvo. Ndamazuva anaya vadudziri vemabhaibheri vamwe vanogona kududzira Bhaibheri vachishandisa zvikuru sei nyama dzedu, zvakadai ngekuti kune zvimwe zvine zvichida kududzirwa zviri zvemweya zvozonge zvoududzirwa tichikoshesa kuri kunyama. Asi ndinoti inini kune vese vakateerera, umwe naumwe ngatigutsikane ngeupenyu hwatinahwo, iwo mweya watinofema chinhu chinotokosha patiri. Anotenda anofanirwa kugutsikana neupenyu mweya waanofema unokosha. Ndatenda hangu.
Ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine zvamungada kutaura, tumirai mazwi enyu panhamba dzinoti 001-301-919-8140. Musakanganwa kuti nhamba idzi ndezvezvechitendero badzi. Ini ndini wenyu Tanonoka Wande ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande uye tunodawo kupa kutenda kuchikwata cheChrist Like Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Uwandu hwevanhu vari kurwara nechirwere cheCOVID-19 munyika hwotanga kuwedzera zvakare. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti havana chekuita kunze kwekuwedzera mari dzemitero kuti vanhu vakwanise kuwana mvura yakakwana muguta. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba kuVOA Ndebele. Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 15 kuLwezi 2020 uGibbs Dube. Endabeni zethu namhlanje, umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo.
Abantu bengalaleli lokho esikuthoyo, abantu bazaphela okwamagama.
Kulabanye abantu abethuswayo wala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona, ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika.
Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Ginimbi Katungure obephila impilo ephezulu. Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Umemetheka okwethusayo umkhuhlane weCOVID-19 kobulawayo okungenza ukuthi idolobho leli livalwe ngci kunsukwana ezilandelayo. Umphathintambo kahulumende obona ngokwenzakala kobulawayo, unkosikazi Judith Ncube, utshele iphephandaba leSunday News ukuthi kuzavalwa ngci nxa umkhuhlane lo umemetheka kakhulu edolobheni leli. Okulabantu abedlula amathumi ayisikhombisa 72 abasanda kuhlolwa batholakala belegciwane leCOVID-19. Okwamanje kulabantu abedlula ikhulu 109 abalomkhuhlane lo kobulawayo. Uhlangothi lwezempilakahle luthi elizweni lonke jikelele kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8786 asebehlolwe batholakala beleCOVID-19. Abedlula izinkulungwane eziyisificaminwembili 8096 sebaphepha ukuthi njalo abafika phose amakhulu amabili lamathumi ayisithupha 257 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University City kunabantu abedlula izigidi ezingamathumi ayisithupha 54,000,000 asebahlolwa batholakala beleCOVID-19, kuthi abafika phose izigidi lengxenye 1,313,000 sebabhubha. Ukuze sihlaziye okwenzakala eZimbabwe, sixoxe nosukucamfundo Solwayo Ngwenya osebenza empilo hospital.
Lapha kobulawayo umkhuhlane lo super hile kakhulu baba, okumangalisayo sibili sukuhamba suwedlula okokuqala laphana.
Kukhona yini abantu abangakwenza ukuze ukuthi banqabele umkhuhlane lo?
Abantu abalaleli izinto leyo okuthiwa ngama-lockdown measures. Abantu lokhu besenza behambe emfeni begcwele, behambe emaphathini, kuthiwa kulama-night party benathi utshwala. Abalaleli ama-measures bayahlangana bephefumulelana, abagqoke kuhle amamaski, abavali amakhala abo. Mkhuhlane lo baba yivayirasi, njalo uyabona kwamanye amazwe ukuthi umemetheka njani. Umemetheka nxa abantu behlangana besondelelana bephefumulelana eduze. Yikho into kuphele khona ukuvikela umkhuhlane ukulalela khona onke esikukhulumayo, ukuthi abantu bengazi bahlangane eduze bephefumulelana, behamba lapho kulamanye bagcwele khona emachechini, emawedding, emafuneral ngaphinga. Xa bengakwenzi lokhu umkhuhlane awusoze uyekele ukumemetheka usiya phambili. Yikho abantu bayaxwayiswa ukuthi balalele nxa sikhuluma sibapha sibaluma indlebe, yikuthi sibancedise empilweni kahle zabo.
Uphosele ukugcina sikhica mfundo.
Abantu bengalaleli lokhu esikutshoyo, abantu bazaphela okwamagama. Yikho enzama ukubaxwayisa khona. Xa bengalaleli esikukhulumayo, abantu bazaphela okwamagama.
Usikhica mfundo Solwayo Ngwenya usebenza empilo hospital. Sixoxela ye ekobulawayo.
Direct from Washington, the voice of America.
Ulabanya abantu abathi ukwala kukamongameli Donald Trump ukwamukela impumelo yokhetho kwele Melika sokufana lalokho okwenziwa ngeyinye inkokheli yamazwe kuzwekazi le-Afrika. Ubathobile Masuku uzethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Sebebambe wangaphansi abantu bemangaliswa ngokwenzakala eMelika kulandelwa ukunqotshwa kukaTrump ngosemelele ukungena esikhundleni sikamongameli umnumzana Joseph Biden okubandla lama-Democrats.
Okwamanje uBiden ulama electoral votes afika phose amakhulu amathathu i-290 kuthi uTrump ulanga amakhulu amabili lamachumi amathathu lambili i-232. Onqoba kukhetho lweMelika kumele athole ama electoral votes angamakhulu amabili lamachumi ayisikhombisa i-270. Inkosikazi Sikhulekile Moyo, ukhansila wakobulawayo, uthi lokhu okwenziwa nguTrump kuveza ukuba inkokheli kaziphumi lula esihlalweni sobukhosi loba abantu bangaze bakhethe umuntu abamfunayo.
Kuyasibonisa ukuthi abakhokheli abake babusa abathandi kuvuma impumela ebakhona ngoba lathi siyakubona kusenzakala e-Afrika. Khona kuyinto enhle ukuthi bakufunde ukuthi oyabethe wawina bakuvume. Kuyimfundiso enhle into ehleka leli Trump ngoba kwetshengisela ukuthi kule democracy. Ikanti njalo ngingumama ngihalelisa umama othe wangena ukuba ngu-deputy president.
Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi kukhanya engani abakubandla lama-Republicans abasekela uTrump kabafuni ukulandela imithetho yokhetho.
Ukhetho lweMelika luhambe kuhle kakhulu. I-America is a democratic country. Akula ukuthi uTrump utshontshela amavoti ngani ngani. UTrump uzehlisile yena ngebehavior yakhe engumuntu omdala ayebehavior njengomuntu omncane. Ama-Republicans adelela idemocracy. Asikho ukuthi kumba abantu abamvotelanga ngoba kunjani. Izinto azenzayo ibehavior yakhe ukuziphatha kwakhe abantu bayajika.
Lokhu kusekelwa ngumnumzana Gabriel Moyo.
Dliwe fair ngoba lolu khetho ukhanya zani belukhululeke kakhulu. Njalo uJoe Biden simtshayela ihlombe. Aluba iZimbabwe layo iyakopa kulokhu okwenzakala kwamanye amazwe kumbe okwenzakale eMelika. Layo ibe lukhetho olubalulekile. Kakele kathi uTrump nguye obehlezi embusweni esembusweni segijimele emakhoti layo. Esiya amakhoti eMelika kafana lamakhoti eZimbabwe. Lana amakhoti azimele wodwa la. Ambone kuphumelela emakhoti ukuphikisa kwakhe lokhu.
Umnumzana Sikhumbuzo Mlalazi olandela ezombangazwe uthi kuyamangalisa ukuthi abantu bathakazelela ukunqoba kukaBiden. Uthi lokhu akusoze kulethe inguquko eMelika, eZimbabwe lakuzwekazi le-Afrika.
I-election njengazange i-dispute ka-Obama. But mwanandela ungani beke sympathize kufana ne-election kaMandela. Kuba uMandela mayevotelwa, everybody wanted to vote Mandela. Ungabuza abantu abaningi ukuthi why uMandela lumvotele bezokutshela ukuthi hayi sizoba ne-free izindlu zizoba ne-free. Umgari Mangena 1980 abantu bajabulile ukuthi hayi izinto banezinto abantu bamnyama zizothola amapulazi zitole izindlu for free. Abantu bamnyama khona manje bathi okay kube kuvotela uBiden. I-America izotshintsha. Akunanto etshintshayo. These people ama-Americans policy yabo isikakhulu ama-democrats. I-former policies abo athi conquer the world and rule the people. Abantu abakhonkwayo abantu bamnyama.
Uthi kuyamangalisa ukuthi abantu kabazwanga kahle obekukhulunywa nguTrump.
It's surprising labantu bamnyama manje basekhulumela kakhulu iMelika. Inkokheli zethu ze-Africa mazifika e-United Nations. Abayasukuma belunga nithi ngikhuluma nodwa. Khona manje bayabonga ngoba sizobavikela bona ngeke basivikele bazosibulala bethu. So mina ngithi Trump wenza ukuthi kube sobala ukuthi labantu laba bafuna nathi simezona. Manje kuyamangaza ukuthi ngijabulile abantu bamnyama ukuthi eMelika ivotele ikhehla. Ilikhetha zotata kuyese lihamba nge-wheelchair. Siyenza imistake ngokuvotela abantu asebe amathuneni. Manje ngibuza lokho ukuthi manje mase kuqala lapho eMelika ukuthi ngivotele amakhetha. I-Afrika sizokhuluma sithini thina.
Akaziwa ukuthi uTrump uzavuma sokutheni ukuthi unqotshwe nguBiden njengoba elokhu emvimba ukuthi alungiselele ukungena esihlalweni sikamongameli. Abasekela uTrump abanjengabalenketha bechabi ababizwa ngokuthi yi-Proud Boys labanye izolo batshengisele emadolobheni atshiyeneyo beveza ukuthukuthela ngokunqotshwa kwakhe kukhetho. Kodwa ababona ngezombusazwe bathi selidume ladlula, ngakho-ke uBiden uyangena esikhundleni sikamongameli mhlaka-20 ngoZibandlela ngomnyaka ozayo. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Loku bekhuluma abantu ngomuyi uGenius Jinimbi Katungure, indoda ebithanda ukuzikholisela lokubukisa inoto emphakathini egoqela indlu enkulu kwamagama eyayakha eDomboshaba njalo lezimota ezilohlonzi. UJinimbi ungcwatshwe izolo emini emzini wakhe. Ake sizwe unkosikazi Lucia Dube lomnumzana Mike Sokela bekhuluma ngodaba lolu.
Sonke isikhathi ngibona zonke ingxoxo zezane kade zibhodabhoda ku-social media la. Bengicabanga umama ozala lo mntwana ukuthi kambe ubuntu sobaya ngaphi ebantwini ukuthi uzazala umntana wakho uze azame ngendlela zakhe zonke zokuthi aphumelele. Ngoba ngengalandela la amavideo akhe bemi-interviewa laye, angase wayi-interviewa mbaleni uGinimbi. Ezikhulumela nje ukuthi ngaqalisa from a humble lokuze, from a humble beginning. Ngapho nguzwa nje omunye umuntu esithi kufunakala igasi ngale kwenye i-embassy kulomunye umuntu ofuna igasi. Ngase ngihamba mina sayathenga igasi liyana ngale, ngayithengisa ngenye imali emntwini lya. Yikho lapho kwaqalisa khona. Uyazikhulumela futhi ukuthi mina ngumuntu vela ngiyathanda ukuhamba emapartini, ngiyathanda ukusihambela ama-night club, kafihli lutho. Kodwa in the process wazisebenzela, wasebenza hard, waqhatsha. Izolo bengikhakeleke la ethi eBotswana ngalo qhashe 140 people, eSouth Africa ngazi ukuthi bangaki, eZimbabwe ngazi ukuthi bangaki. Kodwa this is a young man osebenze hard ngama-strategies akhe. Wafaka i-structure sakhe esokuthi aphumelele njani. I think kule nto yona leyo ukuthi njengabantu abamnyama sisuka sithi singaphuma le strategy sesiqalisa ukuthi kukhona okukhona okunuka santungwana la, awusoze uphonge usuka la nje unothe nje ube njani. But nxa ule good strategy uyenelisa ukuthi ufike khona pha.
Kuyini okwenza ukuthi abantu becabanga ukuthi umuntu lo muthi? Now it says not
elite. Into yethu nje yazi into le yobunyama eyafakwa phakathi kwengqondo zethu ukuthi siziphike. Nga siziphika lapha nje ukuthi ukuba denial njengabantu abamnyama ukuthi asizikholwa ukuthi singafika kuleliyana banga. Ngakho ke sonke isikhathi sihlala sikhona phana sistuck kuona lana ma trenches ukuthi singeke siphumelele. Nxa usuphumelela uphumelela ngomuthi kuphela. Ngangabona into esihluphayo.
Kodwa ke mama kusenjalo abantu abaningi ngabazisa ukuthi njwana ke setshonile kunje bekumele ke sibone njwana yade umnikazi wamakhampani ke sibone izisebenzi zakhe zikhala kuwetswana zinika ama-statement ukuthi sitshonelwe ngubaba maybe u-market manager maybe CEO ewetswana yamakhampani lawo kuthiwa agcwele kwetswana yagcwele South Africa bekhulume bekhala. Lapha kwabe lesi sisebenzi sakhe sisodwa sibonakalayo ngaphandle kwalo sisa besithi uyamncedisa.
Kusho ukuthi lokho sesingakuphosela kini ama-journalist ukuthi kuhamba njani ukuthi kuyaswelakala nje lo yedwa elingamthumela eBotswana ngikhona ngale akadingwe lawa makhampani.
Nge sizwe ke uSokhela masine Mike Ganga, wena uthini ngoGinimbi ngeke ngawubona uthingi usithi into lezi azisebenzi lezi utsotsi lo ukusitshona ngeke ngabantu babo. Ukhasi lakho lokuzilwazi ukukhuluma kakubi kakhulu.
Bengisithi umuntu onjengoGinimbi, umuntu oyaziwa njengomuntu vele othanda ukubukisa into zakhe zonke azenzayo, ube kwehlulani ukuthi sike sibone ividiyo or maybe ama-pictures esemsebenzini lapho abantu abasebenza khona. Ethethela ividiyo siba simbone nje lama-employees akhe esitshengisa futhi ube ngumuntu obengasitshengisa nje ukuthi this is my company, I own this company, I've got maybe 150 employees and stuff like that. Into esiyibonayo kuphela ukuthi ube ngumuntu ozela kuma-white parties, Australia, America, Canada, I'm sure lapha e-UK, angazi wayenza lapha e-UK, but ube ngumuntu nje obonakala ezikholisela kuphela. But sifuna thina ukwazi ukuthi i-website ye-company yakhe, because ngawo le mali enganga leyana ngeke uphonge ukuthi uwona i-company singela website singakwazi ukuthi u-operatela ngaphi kwakhona. Lokho sityelwa kuphela ukuthi hhayi ube la makhampani angu-7 abantu ade bemsebenzela bangabi.
Lapho besixoxa lo nkosikazi Lucia Dube lo mnumzana Mike Sokela kanye lo Ezra Jesus Banda kuhlelo Zimbabwe Today asiqoxeni esine tunela enkundleni yokuxhumana eFacebook kukhasile VOA Ndebele. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizo siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Intetheli izindaba yomsakazi weRadio Liberty esakaza kwele Afghanistan uElias Daye ubulewe yibhomba esabelweni seHelmand kulelo lizwe esiyathapha indaba. Umne wabo leyinye intetheli izindaba akade besemoteni yakhe balimele. Umsakazo weRadio Liberty udlelana weVoice of America. Inhlanganiso yeAfrica Center for Disease Control ithi kulabantu abafika phose izigidi ezimbili 1,963,702 asebehlolwe batholakala bele COVID-19 kuzwekazi leAfrika. Kunani leli sokwabhubha abafika phose inkulungwane ezingamajumi amahlanu 47,104 wasila abedlula isigidi lengxenye 1.7 million. Okwamanje sike sizwe ezamasiko.
Senana masiko
senzi bomandla
lova bamkhulu
koka loyinduna kaZulu uhlahla amangwendiweni ngobukhosi besizwe sika Mthokazi.
Inkosi yadingakala kakhulu.
Konke kuyinokwenza ukuthi eZimbabwe kungani kuyavinjwa sibili siyabona ukuthi ubulelani lobhekela khumalo kwakumele agcotshwe kodwa kwathiwa akukho emthethweni ngakho akukhona ku-constitution. Kuyazama yini ukuthi kulungiswe i-constitution ukuthi kufakwe-ke khonokho i-section yokuthi kumele kube nenkosi.
Hhayi lapho babadube laphana yize mntu omdala. Nxa umuntu esekhuluma ngokulungisa i-constitution ukuthi inkosi ingene ukhuluma yize yeze akudingisisi khonokho akudingisisi. Nxa into ingekho emthethweni ingavalwanga umthetho isemthethweni. Nxa singabhalanga phansi babadube ukuthi fokadube ungabhemi isigazo sakho laphana ekhefa leliyana uyazibhemela isigazo sakho. Kodwa ngelanga sesithutsha lebhakane lithi fokadube licala ukubhema isigazo sakho laphana ekhefa sokungimthetho. Kuyafanana nalokho. Inkosi ayibhalwanga ku-constitution yikho isemthethweni. I-constitution yona kumele ibhale sobala ukuthi asivumi inkosi then sesilandela lokho. Kodwa ngenxa yokuthi kukhamisile isemthethweni laba abafuna ukuvimba inkosi yakithi ababhale ku-constitution ukuthi inkosi ubulelani kangeni emthethweni la. Sokungenele kodwa kathi usemini jikelele
Dladla indaba omoyo wagcotshwa uba inkosi yakwamambo kodwa ubulelani yena engagcotshwa.
Anti phela lapha baba sisemhlabeni sihlala sonke ezombangazo siyabona lokhu kutshengisa isandla esiphuma kuhulumende okhona namhlanje. Siyakwazi ukuthi umnyaka odlulileyo uhulumende wakhupha izimali ezithize ugcwalisa izimota opetrol amanzi konke ezimoteni zezinduna ziyazivela ngapi ngapi ukuthi zimkhaphe zenze konke. Yikho ke bamphusha ukuthi yena angene laphana avimbe avimbe ubulelani ngendlela yakhona leyo. So lingacabangi kakhulu lokhu lakho kuyakhuluma ukuthi hhayi lokhani kukhuluma ukuthi akukho emthethweni yikho ke akumelanga kube le nkosi. Hhayi liyabona ukuthi sesikhuluma yize leze uthi ngapha bathi hayi siyavuma umambo kodwa ngapha sithi hayi umzilikazi hayi. Ukuzibonela nje mathupha ukuthi lapha yintsolo nje kuphela.
Besabandiweni
besaba thina dube
yakwazi thi lithi alibesabi labe sishoni kolapho ukuthi liyakhuluma lithi asibesabi siyabafuna ngangezo sibili abantu begiya besitsho njalo ukuthi bathi alesabi lutho kunjalo.
Lapho baba thina into esikhangelayo yile sesiqede isikhathi esiningi 40 years lapha sidubeka sibone ukuthi siphila kanjani. Indlela zonke sivula izandla ukuthi hayi asikhulumeni asenze lokho asenze lokho asenze lokho asenze lokho. Kuyafika kumuntu ukuthi hayi mfowethu ukhanya awufuni ukulalela inkulumo zethu. Yikho ke sesiqalisa ukukhuluma ngendlela ejulileyo khathesi. Nxa sikhuluma ngohulumende wakithi, sikhuluma lokhu ukuthi khathesi sesizenzela okwethu ngoba sokukhanya sobala ukuthi awufuni kulalela ngendlela leyo. Nxa besihlabela ingoma leyo bayikhombela khonale esigodlwane halali ukuthi hayibo selidlulisile kakhulu.
Ngithatha leli thuba ukuthi ngibonge induna kaZulu uhlahla amangwe ndiweni. Asihlanganeni nise ngabaphilileyo ngeviki ezayo. Sike sizwe ezokholo lwesiKristu.
Lamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungameli nkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla usiphatheleni mfundisi.
Kunkonzo yethu edluleyo sihlale loPaul ekhuluma kwabaseRoma. Sizaqhubeka kancinyane njalo ngale inkonzo yanamhlanje. Sizwe ukuthi uPaul uthini khona phana kwabaseRoma 8. Namhlanje ke sithathele ku 38 sisiya ku 39. Lapha olamagama athi khona kumbe ufundeka kanje. Ngiyakholwa ukuthi nakufa nakuphila nazingelosi nababusi nako okukhona nako oku zayo namandla nakuphakama nakujula nanto enye edaliweyo akuyikuba namandla okusadukanisela nothando lukaNkulunkulu olukuKristu Jesu inkosi yethu. Lapha ungadeyakhangela kancinyane uPawulu usejula usetshonisa umbono wakhe ngasakhulu ngezinto esizibonayo kuphela kodwa langezinto esizizwayo empilweni zethu ukuthi yizinto ezikhona eziphilayo lanxa zingabonwanga metho uthi ukufa thina kasikafi ngoba ukufa kodwa siyakubona kwabanye abantu bafa ngendlela ezijiyeneyo kodwa thina esiphilayo kunzima ukuthi kuzwisise ukufa ngoba phela kasikafi uthi nakuphila. Lapha uPauli ngombono wami uthi nxa siphila siphila impilo ezijiyeneyo bakhona abanye abantu abaphila impilo zabo sengathi bobodwa abaphilayo nxa bephila babona ukubana bona nxa behlezi kahle bonke abantu behlezi kahle ekuphileni ngabasweli lutho bakhomba ngophakathi kanti kube kwesinye isandla bakhona abaphila nzima ababonga uNkulunkulu ngobana izinto zokuphila emhlabeni ziyabasinda ngabazenelisi kodwa ke ukuphila bayakufuna. Ukuphila kwethu kakufanani abanye ukuphila ngcono kubenza babe ngabantu abangcono bakhohlwe uNkulunkulu laba baphila nzima abanye bayachibilika baphenduke baze bazibuze kumbuzo bebuza bethi ngahlupheka kangaka ekuphileni kwami kanti kambe uNkulunkulu ungaphi. UPawulu wakubona konke khona lokho ebantwini baseRoma lathi kutsho ukuthi lokho okwenzakalayo kakusihloleli ngobana siyakwazi ukuthi lezi zinto zikhona phakathi kwethu aze atsho nezingilosi lababusi bangeke baselihlukanise lothando lukaNkulunkulu. Xa sikhuluma ngababusi kasitsho ababusi belizwe labo kangikhulumi ngabo ngoba abanye ungavele umangale nje ukuthi kambe ngabantu sibili abadalwa uNkulunkulu. Ngitsho lathi bobaba emakhaya siyabusa imizi yethu siyibusa njani bomama landi zindlovukazi emakhaya imizi yenu liyibusa liyiphethe njani labomakhelwane lalaba abangaphansi kwenu libagcina kanjani. Kodwa uthi singaze sikwenze konke khona lokho akumelanga kusehlukanise lothando lukaNkulunkulu azathi lokho okukhona kuningi okukhona esikubonayo okunye siyakuqedisisa okunye asikuqedisisi okunye sitshelwa lamanga umuntu avule umlomo awahulule awahaze amanga ezama ukuthi mhlawumbe anonise indaba yakhe kodwa konke lokho ekugcineni kuyakuba izeleze. Athi uPauli njalo okuzayo esikunakanelayo esizothiwa kuyakwenzakala lokhu lalokhu kungakafiki lamandla akhulunywayo lawo afiswa ngabaningi akumelanga ukuthi asehlukanise konke lokhu okukhona akumelanga usehlukanisele uNkulunkulu ukuphakama kwakho kumbe ukwehla kwakho empilweni akumelanga ube lamandla okusahlukanisa lothando lukaNkulunkulu konke lokhu esikubonayo labo COVID-19 kuza kwedlula asikhulekeni uNkulunkulu sicela amandla okubala sibambelele ngokholo kuwe sinqobe ngaye uJesu Kristu umsindisi wethu amen.
Uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thande Kuzintimkandla thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami uNtungamile Nkomo.
Siyabonga uNtungamile Nkomo. Sokuyisikhathi sohlelo lwabatsha.
Lingali tshona njani mthwakazi omuhle zimpapo muhle ngiyalibingelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMike Wobe namhla kuhlelo sixoxa loMsizi K umculi wakobulawayo uMsizi K ngumunye oncintisa kuhlelo lwalonyaka lweRoyal Bulawayo Arts Awards asizweni ingoma ekaMsizi K uthi iCherry Yam ayifani neCherry Yakho owami muhle Mrs. K ngiyakwamukela kuhlelo amhlophe ngokukhethwa ukuba ngumunye oncintisa kuhlelo lweRoyal Bulawayo Arts Awards kulumnyaka. Awusihlelo kunene.
Ngiyabonga kakhulu njalo ngijabulile ukuba lapha. Kungenza ngizizwe ngifudumala ukukhethwa kumaRoyal Bulawayo Arts Awards. Kutshengisela ukuthi imisebenzi yami iyabonakala njalo abantu bayawuthakazelela umculo engiwenzayo.
Siloku sikudaba lwalolu hlelo siyabona ukuthi uzaba uncintisa ku category ye Song of the Year. Awusitshela okunengi ngale ngoma yakho ngawuza umoya wami.
Ingoma leyi ngikhiphe isingle ngoMay lonyaka ka-2020 njalo ngokubona kwami iyo ingoma ehlanisileyo ukwedlula zonke ezinye ingoma kobulawayo lonyaka. Kulingoma ngisebenzelo awakhiwe lomzo 7 sobathathu sikhiphe idlalade elivutha malangabi. Kuliviki edlulileyo siphumise ividiyo yalingoma layo futhi abantu bayithakazelela okumangalisayo.
Singakaqhubekeli phambili ngohlelo zulukandaba asizweni ingoma kaMsizi K uthi ngawu zimoya wami. Ingoma kaMsizi K awakhiwe mzo 7 ngawuza umoya wami. Abantu abaningi bayathakazelela umculo wakho Msizi K. Ukhangelele na ukunqoba kuhlelo lwe Royal Bulawayo Arts Awards?
Yebo, yebo puti. Ngikhangelele ukunqoba ngoba lo mculo engiwenzayo ngiyakholwa ukuthi umnandi njalo uya deserve iaward. Abadala bathi okuhle kuyabukwa. Lami ngifuna ukuphiwa umvuzo ngoba umsebenzi wami muhle.
Hayi isikhathi sesidliwe ngumangoyi bafo gqiba ingxoxo yethu.
Abafisa ongivotela kuhlelo lweBulawayo Arts Awards kumele bebe ngabantu abasebenzisa iConnect bavote ngama SMS kunombolo ezithi 3446. Thumela u6 hash 423-3446. Thumela u8 hash 430-3446. Thumela u10 hash 439-3446. Njalo thumela u11 hash 441-3446. Abafuna ukuxhumana lami ebulenjini ngikhona kuFacebook ngebizo elithi Msizi K, ngikhona njalo kuTwitter la kuInstagram ngebizo elithi Msizi K. Ngiyabonga.
Yazi ngithenga ikhona uhamba naye hayakhina lenyembezi kwathi ngihale.
Sithanda ukubonga uMsizi K ngokungena kuhlelo. Isikhathi yiso sesidliwe ngumangoyi sulokandaba olevalelisayo ngenjabulo. Igama lami nguMike Wobe, mthwakazi omuhle zimpapo Zimbabwe Muhle. So hlangana ngolwesibili kuhlelo The Connection 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni we Studio 7. Bye bye. Kusukuxolisa ngilamahloni. Uthando lwakho alunike into. Ubungumba leje.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Singakagqibi uhlelo lwethu lwalomhlanje wathi sikhangele ebesilazo. Umkhuhlane we-COVID-19 umemetheka okwethusayo kobulawayo. Kulabanye abantu abethuswa yiwala kukamongameli Donald Trump ukuthi unqotshiwe kukhetho lukamongameli. Lokhu bekhuluma abantu ngokubhubha kukaGenius Jinimbi Katungure obephila impilo ephezulu. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalomhlanje. Oliver Lelisa ngu-Gibbs Dube ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 a.m.